mwaya muriro wehondero sunungoko mzipra retired Colonel Basa na Gwizi vati haizi tika yechivanhu kupembera kufa kwemunhu. Vati kufa kwa Mugabe kunonyanya kuvarwadza zvikuru nekuda kwekuti vafa vasina kutongwa panyaya dzavo dzekuuraisa vanhu panguva yegukura hundi. Vamagwizi vati kufa kwa Mugabe hakufanirwi kureva kuti nyaya yegukura hundi haichataurwi nezvayo kana kugadziriswa.
Vachwani chedu hatitenderere kuti munhu anenge apfuura, asi tinofanirwa kurangarira kuti vamugabe ava ndivo honzeri yekushupika kwedu kwatinako nhasiuno. Chinotirwadza kunyanya nhasi uno ndezvekuti izvo mhosva dzese dzavakapara vamugabe hadzisati dzagadziriswa. Vafa vasina kugadzirisa mavanga aifanirwa kunge achigadzirwa. Handizivi kuti ava vasara vakanga vainavo muutongi hwavo vachagadzirisa here nyaya idzi pane zvakajeka, kana kuti vachazvipushira kwaari iye Mugabe vachiti izvo nokuti akafa ndiye.
Mutauriri webato reNDC inotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu reBulawayo vaSweden Chiroodza vatsinhirawo kuti mumatunhu ematereland kunyanya nyaya yegukura hundi ndiyo inorangarirwa nevakawanda panhoroondo yeutongi hwavamugabe.
Mugabe igamba rehondo yerusununguko akarwa achirwira kusunungura nyika ino yeZimbabwe. Saka izvozvo zvakakosha kuti tipote tivarangarira semunhu akarwira nyika pamwe chete nana Father Zimbabwe Joshua Nkomo, vana Herbert Tepo, vana Tongo Gara. Asi dambudziko ratinaro nderekuti vamugabe vakazotiwo after tawana rusununguko vakatanga kuputsazve zvavange vakarwira nekuda kunyanyoda kwavo masimba mapolisi zavo akazoresa zvese zvavange vakavaka over makore akawanda.
Mufundisi vaAngliston Swanda vati vanochema nemhuri yavamugabe pamwe nenyika yose nekufa kwavamugabe. Vati vamugabe vanogona kuve mumwe wevatungamiri vemuAfrica vakakosha zvikuru pakurwira rusununguko rwerwere ruzhinji, asi vatiwo nhoroondo yavo inokanganiswa neutongi hwavo hweudzvinyiriri kunyanya kumazuva ekupedzisira. Mumwe wevechidiki muBulawayo Rakidzanani Dhuve ati mukoma wake akabatwa negukura hundi zvekuti iye akapedza nguva akabatira vamugabe chigumbu, asi ati akazovanzwira tsitsi akavaregerera pavakazobviswa pachigaro nechisimba maya 2017. Rakidzanani ati anoona vamugabe segamba.
Pandakaberekwa vamugabe vakanga vari mupawa vachitonga, saka asi matongero avo pavakanga vari mupawa ndandi chinzwa kurwadziwa because mukoma wangu akava mushungurudzwa nenguva yekukura hundi. But pavakazobuda mupawa ndakanzwa kuvaregererawo, saka zvino ndinonzwa tsitsi because ndakanga ndachivaregera. Saka vari hero and penny africanist.
Mumwe wevechidiki Muzvare Nomusa Mabhena vati vanorangarira vamugabe nekuti vakaita zvirongwa zvakawanda zvekubatsira nekusimudzira vechidiki vakaita saiye.
Hai, ndakazvara vatorepo mugore ra1995 takura tinavo zvose, havaitibatsira zvose, vachitisapota kubva tava mayuti vaingokurudzira achitisimudzira semayuti. Zvizhinji pazvakaitika tiri kumisa kwatitibatsira tichipiwa maloni chiita kuti tisimuke tiri vechidiki.
Mumwezve wevechidiki angozvidoma nezita rekuti Elizabeth ati anoona vamugabe semunhu aiziva zvaaiita uye akarongeka muutongi hwake zvisinei nekuti pane zvimwe zvinhu zvavakakanganisa semunhu wenyama. Elizabeth ati panguva yeutongi hwavamugabe mitengo yezvinhu yaisagara ichikwira sezviri kuitika mazuva ano, izvo zvatsinhirwawo naamai Rose Nyati. Amai Nyati vati vamugabe igamba chairo uye vanovayemura nekuti vairamba vakamira nezvavanenge vataura zvisinei nekuti vamwe vanhu vanofungei.
Waibvira munhu wese haana kurwira munhu wani, airwira munhu wese. Takagara pano zvinhu zvasina kuita sezvatiri kuona nhasi. Nhasi zvinhu zvakwira, zvinhu zvaita sei? Michovha takukwira nema $6 isu kudhara kuna mugabe mugabe michova taisira nema 5 hope chingwa ndakagara mai makore nemakore nchitenga chingwa nemutengo akaderera nhasi nichemberini ndiri chemberini ndiri widho kuti mugabe aiziva kuti kune mawidho ava vano kunemazuva ano nhasi havazivi kuti kune mawidho
vamugabe vakashaya nemusi wechina kusingapore uye urongwa hwekuvigwa kwavo huchiri kugadziriswa ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini taurai shava